manera kana kamuri Zimbabwe ino studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 14, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vabatwa necoronavhairasi hunosvika pavanhugumi nevanomwe muZimbabwe, pasi rose riine vanhu vava kusvika mamiriyoni maviri uye vanhu vafa nechirwere ichi vachisvika pazana nemakumi maviri ezviuru.
Tiri kugamuchira nemufaro zvabuda mudare nekuti vakwanisa kuapprova zvimwe zvezvanga tichikumbira, zvinova izvo kuti machiremba, manesi, mafamasisti nevamwe vose vanoshanda muzvipatara nemumakliniki ehurumende vange vachipiwa mbatya dzinovachengetedza from chirwere checovid-19.
Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinotambira nemufaro mutongo wapiwa nedare rekuti hurumende ipe vashandi vayo vemuzvipatara mbatya dzekuzvidzivirira vari pamabasa.
Parliament nema councils vagare vachiona kuti basa riri kufambiswa sei nehurumende, nekuti basa reparliament vanoita basa ratinoti pachirungu oversight, rekuongorora kuti mari dziri kubva kuhurumende, mari dzevanhu dziri kushandiswa sei. Pakadai hapasi kufamba zvakanaka, constituency yakadai haisi kumira zvakanaka.
Nyengo dzeparamende dzinoti dzinoda kuva nechekuita paurongwa hwekurwisa COVID-19 sezvo zvinhu zvisina kunyatsojeka pari zvino. Indiyo nimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yave nevanhu gumi nevanomwe vabatwa nechirwere checoronavhairas uye vatatu vavo vakatoshaya. Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro pane vanhu mazana matanhatu nevana vanga vaongororwa kuti vane utachiwana here kana kuti kwete, uye mazana mashanu nemakumi masere nevanomwe vevanhu ava vakavanikwa vasina chirwere ichi. Vanhu vanosvika mamiriyoni maviri pasi rose vabatwa nechirwere checovid-19 icho chauraya vanhu vanosvika zana nemakumi maviri ezviuru pasi rose. Zvichakadai, munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vaniki Mangwana vazivisa padandemutande ravo retwitter kuti pane zvizvarwa zvemuno makumi manomwe nezviviri zvakabva kunze kwenyika zvakachengetedzwa pazipa mukunoton kwemazuva makumi maviri nerimwe kuitira kuti zviongororwe kuti zvine coronavhairasi here kana kuti kwete. Vamangwana vati kuUnited College of Education kune vanhukadzi zana nevana, kuulawayo Polytechnic kune varume mazana maviri nevana, kuchizoti kuPlumtree kune vanhu mazana maviri nevasere vakachengetedzwa sezvinodiwa nemutemo unobata munhu wese anenge achipinda munyika. Dare repamusoro nhasi ratura mutongo wekuti vashandi vemuzvipatara vapiwe mbatya dzekuzvidzivirira pavanenge vari pabasa vachirwisa chirwere checoronavhairasi. Dare iri raturawo zvakare mutongo wekuti mapurisa asashungurudze vanhu vanenge vachizvifambira panguva iyo nyika yakavharwa. Thomas Chiripasi anotiudza zvaitika kuMatare.
Vatongi vedare repamusoro vaviri vanoti vaJoseph Msakwa navaOwen Tagu nhasi vatura mutongo wekuti ana chiremba vapihwe mbatya dzekuzvidzivirira kuchirwere checovid-19 pavanenge vari pabasa. Izvi zvinotevera chikumbiro chakasvitswa kudare iri nesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, iro ranga richichema-chema kuti ana chiremba nevakoti vazhinji havana mbatya dzekuzvidzivirira dzakakwana pavanenge vachiita basa ravo, zvavanoti zvinovaisa panjodzi yekubatira chirwere checovid-19. Mutongo waturwa nedare uyu watambirwa nemufaro nemunyori musangano iri Dr. Norman Matara.
Tiriku gamshira nemfaro zvabuda mudare nekuti vakwanisa kuapprova zvimwe zvezvangatichikumbira zvinova izvo kuti machiremba manesi mafamasisti nevamwe vose vanoshanda muzvipatara nemumaclinic ehurumende vange vachipiwa mbatya dzinovachengetedza from chirwere cheCOVID-19 uyezve kuti ivavo vanoshanda muzvipatara vange vachitestwa nekuscreenwa for chirwere ichi nekuti tiri kuona kuti chinge chichiaffecta vanhu vanoshanda muzvipatara zvakanyanya. Chimwezve changa tiri kuda ndechekuti manhamba ematest ari kuitwa muZimbabwe awedzerwe. So koti yabvuma kuti Minister of Health inofanira kutenderera sanganisira kupinda mudzimba yavanoti door to door vachitesta vanhu kunyange munhu asina tinoti masigns and symptoms, nekuti pari zvino vanga vachitesta munhu anenge arwara chete, but isu tiri kuti chirwere ichi chinogona kutora mazuva 14 usina kuratidza masigns and symptoms. Saka tiri kuti kunyange munhu asiri kurwara ari kunzwa zvakanaka ngaatestwe futi kuti tizive kuti ane chirwere ichi here.
Vatongi ava vatorawo mutongo wekuti mapurisa asashungurudze vanhu vachange vachifamba panguva iyo nyika yakavharwa. Izvo zvinotevera chikumbiro chakasviswa kudare iri naMai Lucia Masvondo vekuKaroi, avo vanoti vakarumiswa nembwa nemapurisa ayo airambidza vanhu kufamba panguva ino nyika yakavharwa kwemazuva 21 nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Rimwe remagweta amai Masvondo vaJeremiah Bhamu, avo vanoshanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vati vafarawo nemutongo uyu.
Changa chiri pamberi pedare, changa chiri chekuti mukucherechedza mutemo welockdown, mapurisa, masoja nevose vari kunzi vange vachibatsira pakucherechedzwa kwemutemo uyu ngavachengetedze kodzero dzevanhu, ngavaremekedze kodzero dzevanhu. Vasiyane netsika yavari kuita yekuti vakasvika pane vanhu votanga kuvarova, kuvaimbisa, kuvaitisa toi toi nedzimwe tsika dzakadaro dzinozvidza kodzero dzevanhu.
Pane imwewo nyaya yanga iri mudare yakanangana nechirwere cheCOVID-19, mumwe mugari wemuHarare vamufundo Mulilo pamwe nenhengo inomirira Harare North muparamende vaRust Markham vasvitsa chikumbiro chekuti veruzhinji vapihwe chikafu, mvura pamwe nemari kubva kuhurumende zvokuti vabatsirikane panguva iyo veruzhinji vasiri kubvumirwa kubuda mudzimba. Vasvitsa chikumbiro ichi kudare gweta revaviri ava vatendai biti vati kuwana chikafu nemvura ikodzero dzinosungirwa kuti hurumende izadzise.
VaMulilo navaMarkham vanga vachirwira vanhu kuti vanhu zvavanzi lockdown vasingaende kumabasa ngavachipiwa mari yekuti vatambire vasingaende kubasa, ngavachipiwa chekudya izvo vasiri kuenda kumabasa, ngavachipiwa chekumwa izvo vasiri kuenda kumabasa, because bumbiro remutemo riri pakodzero yeupenyu, riri pakodzero yeutano.
Gweta anga achimirira hurumende ayo anga achitungamirwa navaPeter Garwe anga achipikisa chikumbiro ichi achiti hurumende yakatotora matanho ekuwanisa veruzhinji chikafu nemvura kubudikidza nebazi rezvemagariro everuzhinji pamwe nekutongwa kwematunhu. VaGarwe vati bazi rezvematunhu rakataudza makanzuro ose munyika kuti awanise veruzhinji mvura yakachena, uye vatiwo bazi rinoona nezvemagariro evanhu ritori mubishi kupa chikafu kuvanhu. Asi vabiti varamba vakatsika madziro vachiti zviri kuitwa zvese izvi zvinofanira kuitwa pane mutemo unopa bazi rezvemari simba rekuburitsa mari yakanangana nechirwere cheCOVID-19. Zvichakadai vatongi vedare vati vanoda nguva yekumboongorora zvasvitswa kudare vasati vatura mutongo wavo muzuva ravasina kutara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Apo uwandu hwevanhu vabatwa neutachiwana hwecoronavhairasi huri kuramba uchikwira munyika, nhengo dzeparamende muHarare dzinoti dzinodawo kuva nechekuita neurongwa hwehurumende hwekudzivirira chirwere ichi pamwe nekuona kuti rubatsiro ruri kupiwa nyika pamusoro pecoronavhairasi ruri kufambiswa sei. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Nengo dzeparamende nemakanzuro emuHarare dzinoti dzinofanira kuva nechekuita nemabasa ehurumende ekudzivirira chirwere checoronavhairasi. Muumiriri weGlenora muNational Assembly vaWellington Chikombo vati izvi zvakakosha nekuti vanongonzwa kuti pane zviri kuitwa nehurumende asi kunzvimbo dzavanomirira kusina chiri kuitika.
Parliament nemacouncils vagare vachiona kuti basa riri kufambiswa sei nehurumende, nekuti basa reparamende vanoita basa ratinoti pachirungu oversight rekuona kuongorora kuti mari dziri kubva kuhurumende, mari dzevanhu dziri kushandiswa sei. Pakada hapasi kufamba zvakanaka. Consistency yakada haisi kumirwa zvakanaka. Consistency yakada yaita dambudziko. Zvino kana vatu vamiriri vedu veparamendi vachinga vanzi paramendi yavhara, basa racho vanozoita nguvai.
Paramendi yeZimbabwe yakavhara pari zvino, asi vachikomba kuti inofanira kuvhura sezvakaita paramendi yekuAmerica kuitira kuti vazive nyaya dzakakosha. Mumiriri weWarren Park vaShakespeare Hamauswa vauza Studio 7 kuti zvakakosha kuti muurongwa hwayo hurumende ishande nhengo dzeparamende mukudzivirira coronavirus. Vatiwo vanongonzwa kuti hurumende iri kuwana zvinhu zvekushandisa kudzivirira coronavirus, asi havasi kuona izvi munzvimbo yavanomirira.
Kunzwawo pa zvivhitivhiti nepamaradio kuti vapiwa masanitizers akati, vapiwa mari dzakawanda dzakati. Tenge chitarisira kuti masanitizers iwayo ngaaiswewo kuma kuzvipatara zviri mumawadzi matinogara, weisawo zvakare nemasanitizers imomo, vachiitira kuti muzvipatara imomo vanhu vanogona kuenda vachinotora izvozvo masanitizer iwayo vachimashandisa.
Vatiwo kunyange hazvo hurumende iri kuti zvikoro zvepamusoro zviri kugadzira mamask nemasanitizer, zvinhu izvi hazvisati zvave kuwanikwa mumisha inogara vazhinji, uye zvakakosha kuti hurumende ishande nemadzimai ane makirabhu ekusona mumisha iyi pakugadzira zvinhu izvi.
Vaitewo kuti vapiwe machira, vopiwa nemasembo ekugadzira mamaski. Kana vadaro, tinotarisira kuti madzimai wayo anenge akuwanawo zvokuita, uyezve zvinonge zvichibatsira kuti munharaunda matinogara vanhu vanoitawo muchidimbu zvinhu zvavanokwanisa kubatsira nazvo kuti dambudziko iroro risapararire.
Kanzura weward 16 muHarare vaDanford Ngadziore vauza Studio 7 kuti havasati vatanga kuwana masanitizer nemamask kubva kuhurumende, vachiti vari kuwana zvinhu izvi kubva kumasangano anoshanda akazvimirira asi zvishoma.
Tarisiro yangu yandinayo ndekuti izvo ngapaite program iri continuous inokwanisa kuti ibatsire nemagloves, masanitizers, mamasks and so forth, kuti mapublic places ose akanzi maessential akwanise kupuwa free services in the government.
Hatina kukwanisa kunzwa kubazi rezveutano kana gurukota rinoona nezvedunhu reHarare vaOliver Chidhau sezvo vange vasiri kudaira mbozhanhare yavo, asi mumashoko avo sachigaro wetask force inoona nezvechirwere checoronavirus zvakare vari mumwe wavatevedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vaziisa kuti nyika ichawedzera uwandu hwevanhu vari kuongororwa zvichitevera kuvhurwa kweimwe nzvimbo inoita ongororo yechirwere checoronavirus kuBulawayo. Vatiwo pane dzimwe nzvimbo dzekuongorora chirwere ichi dzichavhurwa munguva pfupi iri kutevera. VaMohadi vanoti task force yavo yakaita misangano mumatunhu ese munyika ichinzwa pfungwa kubva kunhengo dzeparamende pamwe nevakuru vakuru matunhu aya, uye ichashandisa zvakabuda mumisangano iyi kusimbaradza chirongwa chayo chekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mari inodiwa nemhuri ine vanhu vashanu inonzi yakakwira nezvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana mumwedzi wakukadzi, kubva pamadhora zviuru zvina nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nemaviri mumwedzi wandira, kuenda pamadhora zviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nematatu. Izvi zvakaziviswa neZimbabwe Statistics Agency kana kuti ZimStat, iyo inoti mari yechikafu chete yaidiwa nemunhu mumwe chete mumwedzi wakukadzi yaiita madhora mazana mana negumi nemapfumbamwe, kuchitiwo mari yemuhoro yaidiwa nemunhu mumwe chete ichiiswa pamadhora chiuru nemakumi mashanu nemapfumbamwe. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kukwira kwemari inodiwa nemhuri yevanhu vashanu uku kwakanyanya kukonzerwa nekukwira kwemutengo wedhora rekuAmerica muna kukadzi, izvo zvakazokwidzawo mitengo yezvinhu zvikuru zvekudya. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kukwira uku kunotiratidza zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti mari yeZimbabwe iri kuramba ichishayiwa simba, iri kuramba ichiderera in value. Asi chechipiri tinofanira kunyanya kunetsa vanhu ndechekuti zvinoratidza kuti mitengo iri kukwirawo zvakanyanya yatingati in stream dollar terms, zvinozokonzera izvo kuti mari inenge ichidiwa nemunhu pakushandisa inge yawanda kusvika ipapo.
Zvii zvamungati zvakanyanya kukwira mitengo mumwedzi wakukadzi?
Tingati isusu zvinhu zvakaita sehupfu zvinhu zvakaita setsigiri, zvinhu zvakaita senyama, ndozvo nemitengo inenge yakanyanya kukwira. Kotozoitawo mari dzepabhazi dzekuenda kubasa kwachona dzinenge dzakati wedzirei. Saka izvozvo zvinhu ndozvinoita kuti mari inodiwa nemhuri inge ichiwedzera.
Tinoona kuti mari yaidiwa nemunhu mumwe chete pamwedzi yemuhoro. Ii mari yamuri kuona iri kutambirwa nevanhu vakawanda here vashandi?
Ndingati inini haisi mari iri kutambirwa nevazhinji. Takatarisa kuti makambani mazhinji akavhara, achona akavhura ari kutatarikawo. Hurumende inova ndiyo inoemploya vashandi vakawanda mufomal sector. Ticharangarira panga pane makakatanwa pakati pehurumende nevashandi pari panyaya idzodzo dzemuhoro. Saka ndinofungidzira kuti dambudziko rachona iroro remari iyoyo $1,059 richiri dambudziko hombe kuvashandi vakawanda kuti vange vachikwanisa kuzosvika pakutambira mari iyoyo.
Pane shanduko ingatarisirwa here vakuchera mumwedzi wakurume kana kuti muna Machi?
Takatarisa muna Machi handioni pane shanduko hombe, nekuti kana tanyatsozvitarisisa tichaona kuti isusu muna Machumu ndo patazopindawo nyaya dzelockdown kuti ndoma yakatanga. Zvinhu zvakarambawo zvichikwira uye dhora remuno murakarambawo richiwedzera kushayiwa simba. Saka ndinoona kuti pavachahwengeredza mafigures emuna Machi tinokwanisa kuona futi kuti poverty data line icharamba ichikwira zvikuru sei, nekuti zvinhu zvakawanda zvakaitika mumwedzi uyu zvinoratidza kuti hapana chinjiri positive chakaitika muupfumi machona.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera, vashaura vari parunare muHarare neStudio 7. Ongororo yakaitwa nesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU inoratidza kuti zvinhu zvichange zvakaoma zvikuru munyaya dzezveupfumi nepamusana pechirwere checoronavirus icho chanetsa pasi rose vanhu vachinzi vagare mudzimba. Izvi zviri kuita kuti vashandi vakawanda vange vasingaende kumabasa. ZCTU inoti hurumende ikasabatsira pachava nemutoro mukuru kumutsiridza upfumi hwenyika. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
ZCTU inoti nyaya yekuti vanhu vambogara mudzimba ichaomesera zvakanyanya mushandi uye vemakambani. Nekudaro sangano iri rukurudzira kuti hurumende ipindire ibatsire, sematauriro a Dr. Godfrey Kanyenze vesangano re Labor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe iro rinoshanda neZCTU.
Chokutanga hurumende inofanira kuona kuti zvinhu zvose zvinodiwa kuti vanhu vagare zvakanaka vachengetedzwe dzeke zvinofanira kunge zviripo. Zvinhu zvakaita sezvokudya, sekuzova kwenyu mazuva ano hupfu hwanga huchinetsa, saka vanhu vaingoti vakanzwa kuti kune hupfu vobuda vomhanya votokanganwa nezvekuzvidziridza, vokanganwa zvazva zvekusiya nzvimbo pakati pevanhu. Saka ndo zvinhu zvinofanira kunge zvichiitwa kuona kuti mvura, vanhu vane mvura here kwavanogara, kumarokesheni kwavanogara, vanhu vane zvose here zvinodiwa kuti vararame. Kudya chaiko chaiko kunofanira kunge kuchiwanika, sekuona kwenyu dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa dziri kupa vanhu chikafu kuti vanhu vasabude kunze zvakanyanyanyanya kana kuti vanhu vasafe nenzara. Ndochokutanga. Chechipiri ndechokuti vanhu vanenge vasina kuenda kubasa vaya, pamwe vashandirwi vanenge vasingagoni kuzobhadhara kupera kwemwedzi. Saka panofanira kunge paine homwe inoiswa padivi, homwe inobatsira makambani, homwe inobatsira vashandi vanenge vakanganisika kuti havana kuenda kubasa. Saka mari vanofanira kunge vaine tariro yekuti mari iyoyo inofanira kunge ichiuya kuti vawene nduramo. Saka naizvozvo hurumende inofanira kuisa padivi mari iyoyo yekubatsira vashandi nekubatsira zvakare makambani anenge achitambudzika.
Muteedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti zvakakosha kuti mabasa achengetedzwe uye vashandi vatambiriswe panguva ino.
Vashandi tiri kuti vashandirwe vose vanofanira kuti vabhadhare masalaries e 21 days idzozo. Tambonzwa vamwe vanga vachiti vashandi vari kunzi no work no payment. Saka izvozvo tiri kuti kwete, tisi kuda kunzwa mushandirwi anotadza kubhadhara mushandi wake nechikonzero che-COVID-19. Chinhu chauya munhu wose asina kugadzirira. Kunyange isu hurumende, vashandi vedu vari kudzimba kutaura kwatiri kuita izvozvi. Saka zviri kureva kuti sehurumende hatizorega kuvabhadhara, tichangovabhadhara samazuva ose sekuti vanga vachiuya kubasa. Then toita avo vemainformal traders, tine Ministry of Social Welfare. Kana paita munhu ashaya chokudya ari kuda rubatsiro, anokodzero munhu iyeye kufonera Ministry of Social Welfare kana kuvhizitira police station iri padhuze naye kuti ndanzwa nenzara, ndanichirarama nevending, handisina chokudya, ndaakuziva mhuri yangu haisina chokudya. Ministry of Social Welfare vanogona kuwana nzira dzavanokwanisa kubatsira nadzo.
Asi mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu, vanoti vakaisa chikumbiro kuhurumende kuti vabatsirwe asi havasati vawana mhinduro kusvika pari zvino. Vanoti vanoda kubvisirwa mitero uye kupiwa zvikwereti zvine mutengo uri pasi pamwe nekubatsirwawo kubhadhara vashandi. Vachipindura gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vaudza Studio 7 kuti vakatambira zvichemo izvi uye vari mubishi kukurukura neConfederation of Zimbabwe Industries neZimbabwe National Chamber of Commerce kuti vaone kuti hurumende ingabatsira sei. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati vainge vaisa parutivi mari inosvika mamiriyoni mazana matanhatu emadhora emunyika kubatsira vari kunonga svosve nemuromo kwemwedzi mitatu inotevera. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vechidiki vanoita mabasa ekurima vanoti vari kutambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende iro rinovabvumidza kutengesa zvirimwa zvavo panguva yenyika yapinda muvhiki rechitatu yakavharwa. Sangano reYouth in Agriculture Apex Council rinoti sezvo varimi vazhinji vachitengesa zvirimwa zvinokurumidza kuora, danho iri rinovabatsira zvikuru kuitira kuti vasarasikirwa nemari. Michael Hove weStudio 7 abata sachigaro esangano iri vajoine muchenje avanoti varimi vanofanirwa kuita basa ravo zvine utsanana kuitira kuti COVID-19 isatekeshere pamisika yavanotengesera.
Danho rakatorwa nehurumende rakanaka chaizvo uye tinorifarira. Mukuru wenyika padanho rokuti tiendese zvinhu zvedu kumaketi, zvirimwa zvitengwe zvatinenge taita bhozi mudai zvinoora. Makaona varimi vakabva kwamutare vakawana maavhokadhawo, vamwe vana matomatisi, samudorima makabhiji. Ndeyekuti kana achinge aibva aende kumaketi, nokuti tiri mukati melockdown vanhu vanoda kudya chikafu. Ngatisegei kuti vanhu vaungane ive kana pamukana wokutengesa ivhen panga pamotokari kana pamusika. Ngatimendenei social distance, ngatiiseiwo masanitizers patinenge tiri, kuti pandinouya ndida kutenga angava matomatisi or dzingava mangu, ngandisanitizwe ndisati ndabata zvirimwa, so that it no reducer kutekeshera kwedenda recoronavirus.
Vhiki rapfuura emusika wembare wakavhurwa takanzwa vazhinji vanotarisa nyaya dzeutano vachiti uwandu hwevanhu vari kuenda kumusika hausi kubatsira patinobata nyaya yesocial distancing. Tipewo maonereni.
Vanhu vari kuenda kumusika vakawandisa, but tichange chikumbirawo kuti vanoongorora nezvemitemo ngavaite kuti vanhu vasaungane kumusika. Tine misika imwe iripo yaishanda kubva kudhara iri kunzvimbo dzakasiyana siyana yakanona Highfields, Lusaka, tinaona Warren Park. Vamwe varimi ngavaendese maproduce avo direct kumisika yakafanana neLusaka neyandambotaura kuitira kuti kumbare kusaungane vanhu.
Tinonzwa vazhinji vachichema-chema nenyaya yekushayikwa kwehupfu. Pane zviri kuitwa kugadzirisa nyaya iyi here?
Hurumende yedu iri kushanda chaizvo kuti hupfu husvike kuvanhu nemutengo wakaderera uri affordable kumunhu wese, which is $70 RTGS or bond per 10 kg. But tine challenge yekuti tine vamwe vanhu varikuno tenga upfu kuhakawanda uri vari vashomanene zvoita kuti usasvike kuna vamwe uri unozosvika vakupa prize yekuma 200 300 iya kutenga ne 70 bond so tiri kukumbirisawo security agents edu vatibatsire mapurisa kubata vanhu vari kutenga upfu uri vari kunotora upfu hwakawanda kumashops vachizotengesera vane prize yakakwirira.
Avo vanga vari vajoni Muchenje vanoisa chigaro vesangano reyouth in agriculture Apex Council vari parunhare naMike Webe Studio 7 vari muHarare. Munhau dzedu dzemitambo vanotungamira nhabvumu Africa veConfederation of African Football vatara musi wa20 chikunguru sezuva rekugumisira kuita ongororo yekuti nhandare dzemuZimbabwe dzinokodzera here kana kuti kwete kutambirwa mitambo nedzimwe nyika. Michael Kariati anotipanya iyi.
Kunyange hazvo vekafu vachauya kuzoita ongororo musi wa15 chikumi, ongororo yemusi wa20 chikunguru ndiyo ichabuditsa kuti nhandare dzemuZimbabwe dzinokodzera here kutambirwa mitambo neve kune dzimwe nyika. Gwaro rakabva kune vekaf rinoti pari zvino National Sports Stadium neBarber Field Stadium hadzisati dzave kukodzera zvichitevera imwe ongororo yakaitwa muna kurume mushure mekunge nhandare idzi dzambogadziriswa. Anotaura akamirira veZifa vaxolisani Gwesela vanoti vazivisa hurumende nekanzuro yeBulawayo zvichiri kudiwa kugadziriswa muNational Sports Stadium neBarber Field Stadium vachiwedzera ivo kuti vane chivimbo chekuti izvi zvichaitwa nechimbi chimbi. Muteveri wechikwata chemaWarriors Muzvare Noelin Fambisa vanoti nhandare idzi dzinofanira kugadziriswa nechimbi chimbi nekuti veruzhinji havana mari yokuzoona maWarriors kunze kwenyika.
Pamagrounds apa dai vatikurumidzira una kuti disadvantage kuvanhu vakawanda kuti vazowana mari nemamiriro akaita zvinhu tivazobuda kunze uku kuti vanoona bhora hazvinei zvakatongooma.
Asi vanoziva zviri kuitika vanoti gadziriso yenhandare idzi yatarisana nedambudziko rekuti zvimwe zvinhu zviri kudiwa kushandiswa hazvipo sezvo zvichifanira kutengwa kunze kwenyika. Izvi zvakonzereswa nekuti hakuna bhizimisi riri kukwanisa kuitika nevekune dzimwe nyika nemhaka yechirwere checoronavhairas icho chavharisa kufambiswa kwemabhizimisi munyika dzakawanda. Zimbabwe iroda kushandisa nhandare idzi makwikwi eWorld Cup umo maWarriors ari mugungano rimwe chete neGhana, South Africa pamwe neEthiopia. Nhoroondo yemitambo muAfrica inoratidza iyo kuti zvikwata zvinokunda pamusha zvine mutsindo ndizvo zvinowanzobudirira. Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vatakudzwa mushinga vanoziva kukosha kwekukunda pamusha kuti maWarriors asimbise mukana wavo wekuenda kuWorld Cup.
Gala takairwa kakawanda ibvene kuAfrica of Nations saka there's the best chance yekuti tokwana kuqualify at this time. South Africa kuno kutovadya tango wina mahonge mzedu ka tokwalify.
maWarriors haasati ave kuziva kuti vachawana here mukana wekuve muZimbabwe pamitambo iyi. Kunyange hazvo National Sports Stadium neBarber Field Stadium dzisiri kutenderwa kutambirwa neMaWarriors, vekaf vatara kuti dzave kukwanisa kutambirwa nezvikwata zvenyika zvevanhukadzi nezvevechidiki. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Huwandu hwevanhu vabatwa necoronavhairas hunosvika pavanhu 10 nevanomwe muZimbabwe pasi rose riine vanhu vava kusvika mamiriyoni maviri uye vanhu vafane chirwere ichi vachisvika pazana nemakumi maviri ezviuru. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights runotambira nemufaro mutongo wapiwa nedare rwekuti hurumende ipe vashandi vayo vemuzvipatara mbatya dzekuzvidzivirira vari pabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokoneka ine mufaro ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.